Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 18, 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere, asi vanopikisa vogunun'una nekutongwa kuri kuitwa nyika. Munhu mumwe chete ofa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro, ukuwo pasi rose uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi huchidarika mamiriyoni matatu. Ko, ndiani asimudza mukombe weIndependence Trophy pakati peHighlanders neDynamos? Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi iri kupemberera makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere, kunyange hazvo vamwe vari kuchema-chema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatura mashoko avo ekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kuState House muHarare pamberi pevanhu vashoma shoma sezvo pari kutyirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vataura nyaya dzakawanda dzinosanganisira mamiriro ezveupfumi, nyaya yeminda, matongerwo enyika uye kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vati kunyange hazvo Zimbabwe sedzimwe nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere cheCOVID-19, zvinhu zviri kuratidza kuti zviri mugwara rakanaka munyaya dzezveupfumi.
We have begun this new decade of our independence with great determination, resolve and confidence to achieve the vision we set out for ourselves to achieve. A vision of an empowered people with a higher standard of living. A vision of thriving and a prosperous economy, which plays its part within the Committee of Nations.
Zvakanaka kuti tiri kupemberera kuzvitonga kuzere nemuono webudiriro watakatara. Muono wekusimudzira vanhu nekuti vagare zvakanaka pamwe nekuvandudza upfumi.
Mutungamiriri wenyika atiwo hurumende yakaparura chirongwa chemakore mashanu cheNational Development Strategy chinotarisirwa kupetwa muna 2030 mukuedza kuvandudza upfumi.
And has introduced performance contracts for heads of ministries to ensure accountability, transparency and the speedy attainment of targets set in the National Development Strategy 1. Performance contracts will also be rolled out to state enterprises, parastatals and local authorities.
Hurumende yakatanga chirongwa chekupa mabasa ehurumende nekumakanzuru kuvanhu vanoita mabasa nemazvo kuti tizadzikise urongwa hwedu weNDS1.
Mune imwe hurukuru nevatori venhau pamberi pemhemberero idzi, vaMnangagwa vakashora mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti ndivo vakakurudzira kuti zvirango zviwedzerwe. Asi hurumende yeAmerica yakatobuda pachena kuti haisi kuzobvisa zvirango kusvika hurumende yavaMnangagwa yamira kutonga nedemo, zvinova zvinhu zvainge zvavimbiswa nehurumende kuti ichaita. Vachitaura neStudio 7, vaChamisa vati nyika ine matambudziko makukutu uye havawirirani nemaonero avaMnangagwa kuti nyika iri mugwara rakanaka.
Nyika yedu ine matambudziko akawanda, kubva muupfumi kuenda kuutano, kuenda mumitengo, kuenda mumuhoro unowanikwa nevanoshanda.
VaChamisa vati zvimwe zvinoratidza kusasununguka kwenyika kushayikwa kwemari yenyika inoshanda pamwe nekupiwa kwemarezinesi ekutepfenyura kune avo vanotsigira bato reZANU PF chete.
Ipo pokuti tiri nyika isina mari yayo pachayo, 41 years. Hatina kana mari atinoti ii ndo mari yenyika. Tinongova nemashizha atakaudzana kuti ndo mari.
Vechidiki vebato reMDCT rinotungamirwa naDouglas Monzora vaitawo musangano nevatori venhau pamuzinda wavo weMorgan Richard Tsvangirai House vakakurudzira kuwaniswa mukana kwevechidiki munyaya dzebudiriro. Mumwe mugaro wekumasvingo amaisungano zvarehwa naShe vanoti havaonise kuti hurumende ine hanya nekuzadzisa zvishuviro zvekuzvitonga kuzere.
Ine hangu semaonere angu panyaya yeindependence handina chandinoona chandingati takaachivha so far. Tikatanga nenyaya yeminda chaichai kuminda vakadzi havana minda ndechekutanga. Chechipiri tikatotarisa pamitengo chaiyo yezvinhu izvozvi ndine mwana wangu ari kuchikoro kuyunivhesiti mari yacho iri kutaurwa ikoko.
Mumwe mugaro wemuHarare vaJeff Chaitezvi vatsigirwo vachiti kuchikorwa kwekodzero dzevanhu kumbunyikidzwa kwevana veZimbabwe pamwe nekutambura kwakanyanya zviratidzo zvekuti munyika hamuna rusununguko.
Zvakarwirwa nemadzateguru edu panguva ino sese yechidiki hatisi kunazozviona sezvo munyika mune high unemployment rate sechidiki hatisi kuenda kumabasa. Kune kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, kusungwa kwevanhu.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF vaKelvin Mutsvairo vari sachigaro wekudunhu reMarsh East vati hurumende yakakwanisa kuzadzikisa zvakawanda zvayakavimbisa nekudaro pane zvekupemberera.
Tiri kuzviona kwese kwese, nzira dzedu dzaakunge makape uye tiri kuona madhamu zvakaita kwedu kuMarsh East tine Causeway. Yakazara mvura yakavakwa zvakanaka, adhamu iroro rakanaka. Kune Rwenya zvakare, kune Chivhu Dam.
Zvichakadaro, hurumende yeAmerica yaitumira mashoko kumhuri yeZimbabwe kwete kumutungamiriri wenyika ichikorokotedza nezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Mumashoko kuvatori venhau, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remitemo. Asi mutungamiriri wenyika yeIran vaHassan Rouhani vatumira mashoko ekukorokotedza vamunangagwa vachishorawo nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rakaziisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumaNikaland, zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mashanu nevaviri, kana kuti 1552. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevashanu, kana kuti 165, vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vabatwa nacho vave pazviuru makumi matatu nemanomwe zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, kana kuti 37,699. Vanhu makumi maviri nevana, kana kuti 24, vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nemashanu nevashanu, kana kuti 35,005. Vanhu vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga vave zviuru mazana maviri zvine makumi manomwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 276,095. Vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kaviri sezvinokurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano vave zviuru makumi matatu nemashanu zvine mazana masere nevatanhatu, kana kuti 35,806. Zvichakadaro, bazi rezvedzidzo raburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi richiti rave kusimbaradza zvirongwa zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 muzvikoro. Bazi iri rati zvakakosha kuti paitwe mushandira pamwe pakati pevabereki, varairidzi uye vadzidzi, uye ratiwo richange rava kushanda nebazi rezveutano kuona kuti patevedzerwa zviri kukurudzirwa kuti zviitwe muzvikoro kuti chirwere ichi chisapararire zvakanyanya sezviri kuitika pari zvino. Hurumende inoti hayo vanhu havafaniri kuvhunduka nekuti iri kukwanisa kuita zvakakodzera kuti ione kuti chirwere hachinyanye kupararira muzvikoro. Bazi rezveutano riri kuyambirawo kuti zvikoro zvisingateedzere mitemo iyi zvinogona kuvharwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Bazi reprimary nesecondary education riri kuramba richishandisa anonzi standard operating procedures ekudzivirira kupararira kweutachiwana hweCOVID-19 muzvikoro. Kune zvikoro zvinokwanisa kuita zvakangodarika gumi zvaratidza kuti zvine nyaya dzeCOVID-19. Zvimwe zvacho zvaaiswa panonzi paquarantine. Asi sebazi reprimary nesecondary education rakabatana nebazi rezveutano takagadzirira kuti COVID-19 yacho isapararira.
Vamwe vabereki vanenge vakutya kutoendesa vana kuzvikoro kuvandoro, mungadi kuvaudza kuti kudii sebazi rezvedzidzo?
Tinoda kukurudzira vabereki nevatinoti stakeholders kuti vasanyanya kushungurudzika zvavo, nekuti zvikoro zvakachengetedzeka nekuenderana kwatinenge tichishandisa standard operating procedures edu, uye nekushandisa zveWorld Health Organization zvinoita kuti tisapararidza COVID-19 muzvikoro kana munzvimbo dzatinogara.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Tabatawo munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reATUS vaRobson Chere.
Taurwa nehurumende kuti richange richiwedzera dziviriro maererano nedenda rekorona muzvikoro. Idanho chete rinokwanisika kuita kana hurumende ichinge yapa zvikwanisiro zvakakwana muzvikoro. Nekuti dambudziko riri kuitika kuti nyaya yekorona inge ichiwedzera muzvikoro inyaya yekuti zvikoro hazvina zvikwanisiro zvakakwana. Zvimwe zvikoro hazvitorina kana mvura yekuti vana vange vachigeza maoko. Hurumende haina mari yayakaisa yakawanda muzvikoro yekuti zvinge zvibatsirikana kuti zvikwanisiro zvese zvinge zviripo. Saka kuti titi vachawedzera dziviriro pasina mari yanga yaiswa ukoko zvinova zvinhu zvisina musoro pakuona kwedu.
Zvii zvaifanira kuitwa semaonero enyu vachere?
Tiri kuti isisu sesangano romira varayiridzi kumaruwa takanga tagara tataura kuhurumende kuti hurumende yaifanira kuita zvakataurwa neUNESCO kuti varayiridzi vose vanga vachapiwa vaccine vasati vadzokera kuzvikoro. Uyezve paifanira kunge varayiridzi nevana vose vatestwa kuti hapana here vane denda iri vasati vanosangana vachiungana kuzvikoro. Asi hurumende haina kunge ichiteerera. Pari zvino kwava kuyeuka bako wanaiwa. Hurumende ngaigadzirise zviri kuwanika zvichidikana zvese iwedzere mari muzvikoro kwete kuti isiye mutoro kuvabereki vanova vasina mari panguva ino. Nekuti upenyu hwevarayiridzi neupenyu hwevana vechikoro upenyu hwakakosha. Uye denda iri rakapararira muzvikoro zvekare rikasange risina kukondroriwa richawanikwa richatapurirana even kuvanhu wese kunyange munharaunda dzakatekeshera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sesangano muri kuona sei danho iroro?
Sesangano reATUSI tiri kukurudzira kuti varayiridzi vange vachibayiwa nhomba. Inyaya iri kuenderera mberi, asi tiri kuti dai zvaitwa nokukasika uye hurumende yaitawo kuti information yaita disseminate paitwa information yakati nyanyei pamusoro penyaya yekubayiwa kwenhomba iyi. Nekuti information haisi kunyanyotenderera yekubayiwa kwenhomba, asi tinokurudzira kuti varayiridzi vange vachibayiwa nhomba kuti vange vachidzivirira kudenda reCOVID.
Munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi reATUS vaRobson Chere vari parunare muHarare. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose wadarika mamiriyoni matatu. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika 140 emamiriyoni nezviuru mazana masere kana kuti 140,800,000. MuAfrica mune vanhu vadarika mamiriyoni mana vabatwa nechirwere ichi. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi masere kana kuti 80,000,000. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vechitendero chechisikh muAmerica vabatana nevatungamiri vemuIndianapolis kuti vakurudzire kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nekutengeswa kwepfuti apo vari mukati mekuchema vamwe vechitendero chavo vana vari pakati pevanhu vasere vakaurayiwa muguta iri vari pabasa pakambani yeFedEx. Vanhu ava vakaurayiwa nemusi wechina naBrandon Scott Hall uyo akabva azvipfuura akafa. Hall aive nemakore gumi nemapfumbamwe uye aimboshandawo pakambani iyi. Mutungamiri wenyika yeChad vaIdris Deby avatonga nyika iyi kwemakore makumi matatu vakatungamira musarudzo dzemunyika iyi dzakaitwa musi wa11 kubvumbi dzichitarisirwa kuziviswa zvizere musi wa25 kubvumbi. Vanopikisa vakawanda vakaramba kupinda musarudzo idzi vachiti dzaibirirwa. Asi zvino hazvinogadzikana munyika iyi kunyange hazvo ichionekwa seyakakosha mukurwisa vanopfurukidza mwero neAmerica nenyika dzemuEurope. Nyika dzakabudirira hadzizi kufara neuori hwadzinoti huri kuitwa nehurumende mukutengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. Vamwe vakapandukira hurumende iyi veFront for Change and Concord in Chad vanotsigirwa nevamwe muLibya vanonzi vave pedyo neguta guru renyika yeChad reNjamena. Kunyangwe hazvo hurumende iri kuti yakurira vanga vachida kupinda muguta iri, Britain yati pane zvikwata zviviri zvave pedyo pedyo neguta iri. America yati zvarwa zvayo zvisina mabasa akakosha munyika iyi zvibude nechimbi chimbi. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Ashton Bumira, mukuru wesangano reYouth Forum Zimbabwe, pamwe nava Nicholas Kajengo, avo vanoshanda vari pasi peYouth Desk muMinistry of Agriculture. Iye tiri kuzeya nyaya yekukosha kwezuva reIndependence Day kune vechidiki muZimbabwe. Iye mhuri yeZimbabwe totanga nekupa mukana kuna vaBumira. VaBumira, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zuva reIndependence Day rasvika, kwamuri toti happy happy Independence Day. Tipewo maondering nezvezuva iri.
Zuva iri izuva rakakosha zvakanyanya. Izuva risingade kuiswa zvematongerwo enyika. Tofanira kungorangarira avo vakafa nekuda kwehondo yakavapo. Hazvinei kuti nyika yakamira sei, sezvizvarwa zveZimbabwe. Tofanira kungopa kuremekedza kwakakura tichirangarira zuva iri rakavazwa rakazvarwa nyika yedu yeZimbabwe.
Kune nyanzvi dzinoti zvakanaka kuti Zimbabwe iri kupembera kusvitsa makore 41 ekusvitonga. Asi tichitarisa matambudziko ari kusangana nevanhu munyika, kunyanya vechidiki nevanhukadzi, zviri nyore kuti vanhu vasaone kukosha kwezuva iri. Tipewo maundering.
Sevana veZimbabwe, tinofanira kungotarisa zvinoita dzimwe nyika zvisinei nekuti kune hondo here izuva rinongokosheswa. Saka isu muZimbabwe panofanira kutoitwa hurongwa hwakakura chaizvo hwekuti vanhu vanzwisise kuti kana tichikoshesa zuva iri hatifaniri kunge tichinyanyokoshesa mamiriro anenge akaita nyika panguva iyoyo, nekuti hazvirevi izvo kuti zuva iri tichazongorikoshesa chete kana nyika ichinge ichifamba zvakanaka. Izvi zvematongerwo enyika, zvemapato ematongerwo enyika zvakatouyawo pamusoro. Zuva iri parinenge rasvika tinofanira kungova tinobatana sezvizvarwa zveZimbabwe.
VaBumira, hurumende yava munangagwa inoti iri kushanda nemazvo mukusimudzira vechidiki nevanhukadzi. Pane zvirongwa zvakasiyana-siyana zviri munyika zviri kushandiswa mukusimudzira vanhu avo. Tinoona kuti pane Empowerment Bank, pane Women's Bank. Nemaondering, mungati hurumende iri kushanda nemazvo here tichitarisa zvirongwa zvese zvirimo?
Pari zvino hapana chinonyatsobatika. Tina mabasa. Vechidiki vakawanda vari kutambudzika zvakanyanya munyika ino yeZimbabwe. Vechidiki vakawanda vari kutoita zvezvinodhaka nekushaya zvekuita. Saka hurumende pari zvino haina zvatingati zvinonyatsobatika zvayati yaita kukurudzira vechidiki uye zvakare kukurudzira madzimai. Zvinhu zvakaoma.
Aiwa, tinotenda vaBumira nemashoko enyu. Muri Zimbabwe, ngatipei vaNicholas Kajengo mukana wekuti vatipewo maondo avo nezvenyaya iyi. VaKajengo, nyaya yeIndependence Day ndiyo yatiri kuongorora. Tinonzwa vechidiki munyika vachiti zuva iri izuva rakakosha, asi vari kudzvinyirirwa nehurumende yava munangagwa nekuti havasi kuwana mikana yekusimudzira pamwe nemabasa munyika. Ndanchikumbura kuti muudzewo vateereri kuti mikana yekusimudzira irimo here munyika.
Thank you very much. Greetings to you all. Mr. Anna, yakazarurika kune munhu wese kwese kwaari. Hurumende yedu ine hwaro hwedevolution, decentralization, kureva kuti kwese hakuna kusina maofisi eagriculture, hakuna kusina maofisi eministry of meat, hakuna kusina maofisi eminhu affairs. Every district, every province, they must knock madoko, even at what level. Munhu development inotangira pamunhu, budiro inotangira pamunhu, njere dzake. Then kuma Mike. Ndoda kuti ndiita kuti zvakare HDP vanofana kuyeuta mashoko achinjirai hoyo vanoti fit can explore new land, sweat comes after sweat. Chinhu chiri chakanaka chikuya chete kana munhu achishandira achifambira, uyezve kana ukagara hapana chinobuda. Munhu ngaashinge paari ipapo, anofana kushingirira achiita basa rake nemazvine nguva zvine gwara. Zvinokava munhu anongogara achindoshora achinokritisiza, unofa uchindochema uchindotambudzika. Saka vechidiki mukana uripo wakazarurika wachane nesimba vashandi nevanhu.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vaNicholas Kajengo, tinotenda zvikurusa. Nguva ndiyo yadyanana. Mhuri yeZimbabwe, regai titore mukana uyu kutenda vaNicholas Kajengo pamwe navaAshton Bumira nekupinda muchirongwa. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, asi tiri kuendera mberi nenyaya iyi nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection. Mhuri yeZimbabwe, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Maikove. Mhuri yeZimbabwe, kwamuri ndoti happy 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 Independence Day. Tosangana nemusi wechipiri. Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Vatereri, tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Nhasi tina mufundisi Dr. David Simango vanoda kutsananguravo nyaya yatakakurukura svondo rapera. Makadini mufundisi Simango?
Manherui baba Hwande nevateri vese veStudio 7.
Mune mashoko amunoda kuwedzera pahurukuro yesvondo rapera, taura henyu mufundisi Simango.
Vhiki rapera takanzwa mubvunzo wakanaka zvikuru akabva kuno mumwe mutereri achibvunza pamusoro pokuti Jesu wairevei paaitaura kuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Kudano kusaiva kudaro ndaizokuudzai. Ngatitangei nokuona kuti munhu anonzi mufundisi kana kuti munhu anodzidzisa shoko raMwari kana kuti vaparidzi vanogona kuziva zvinhu zvaMwari.
Zvinhu zvaMwari zvinozivikanwa nenzira dzipi?
Zvinhu zvaMwari zvinozikanwa maererano nokudzidza, kudzidza chaiko, kana kuti zvekare kunzwawo vamwe vanhu vachiparidza, ndopaunenge uchitoonawo ruzivo nokudzidza. Zvimwezve zvinotipa kuti tizive zvinhu zvokwaMwari zvinonzi muchirungu revelation kana kuti kuzarurirwa. Mwari anozarurira vanhu kuti vave noruzivo rwezvinhu zvake iye Mwari. Saka kuziva kuripo. Zvokutoti mukaona kuna Johani wokutanga chapter 5 paverse 13, munyori anototi iye ndakakunyorerai zvinhezvi kuti muzive. Saka kureva kuti kuziva kunokosha kuripo pavanhu vanoparidza shoko raMwari. Kuna Mateo chapter 16 paverse 17, Jesu anoudza Peter achiti nyama neropa kana kuti ruzivo rwepanyika pano haruna kukupa kuziva kwaunako, asi baba vangu vari kudenga. Saka isusu vanhu tine mukana wokuti tigone kuziva zvinhu zvokwaMwari maererano nokuzarurirwa nokwatinoitirwa naMwari nokudzidza nokufunda kubva kune vamwe. Ngatichionai zvino nyaya yakabvunzwa nomutereri yaikosha yokuti sei Jesu akati kudano kusaiva kudaro ndaikuudzai. Nyaya inokosha ipapa ndeyekuti anotanga ataura Jesu dambudziko riripo. Anoti mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa, tendai kuna baba mugotendawo kwandiri.
Chii chatinodzidza mumashoko aya?
Zvotiratidza pachena kuti vadzidzi vakanga vari pakumanikidzika kukuru nokutambudzika maira nezvaiwira Jesu zvaibva kumaJudha. Kutambudzika kwake zvese izvozvo zvakakonzera kuti vadzidzi vave nokufunga kukuru kuti zvino zvikaramba zvakadai, zvino tinozoguma tava chinyi, zvinozopera sei. Saka Jesu anouya neshoko rokuti mwoyo yenyu irege kumanikidzika, tendai kuna baba mutendo unokwandiri. Kudai kusaiva kudaro, oti iye, nokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Kudai kusaiva kudaro ndaizokuudzai. Kudai kusaiva kudaro chinyi? Kudano kusiri kuti muri panhano yokutambudzika nokudzungaira mukati menyu nokuda kwezviri kuitika. Ndaichizokuudzai maererano nezviri kumba kwababa vangu, asi handingagoni kukuzivisai pari zvino nokuti pamumire apa muri kudzungaira nekutambudzika asi shoko randinokupai nderekuti mwoyo yenyu iyoyo ngairege kumanikidzika ngairege kudzungaira imimi chenyu chamunofanira kuita kubata kutenda kuna baba nokutenda kwandiri saka ndozvaijekesa Jesu zvinhu izvozvi zvinotova pavhesi yokutanga chaiyo kuti mwoyo yenyu irege kumanikidzika saka kumanikidzika kwomwoyo chinhu chinokosha zvikuru pamberi pamwari zvokutoti haungagoni kuzoziva zvinhu zvakawanda kana uine yavanoti anxiety kana kuti kutambudzika mukati mako nokushungurudzika haungagoni kubata zvimwe zvinhu zvinozokupa kunyunyuta zvinokupa kusatenda saka Jesu achida kuti atange ajekesa mukati moupenyu hwavo kuti vazive gwara rake raakananga then ogona kuzovapa zvokuna baba haasi agona kuvapa kuna zvokuna baba vasina kudzikama mukati moupenyu hwavo saka Johani chapter 14 verse 1 neverse 2 ndo zvayakanangana nazvo kuti vadzidzi vave nokudzikama mukati mavo vasatya zvavo nokuti kumba kwababa kwakagadzirirwa kuti ivo kana vakange vafa panyika pano vanowana pokugara pakanaka saka iri igwinyiso rezvemangwana ravo kuti vagare zvakanaka muna Mwari
tinotenda mufundisi Dr. David Simango vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mashoko kana mibvunzo yezvechitendero tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, chikwata cheDynamos chasimudza mukombe weIndependence Trophy nhasi mushure mekurova Highlanders. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheDynamos ichi chatora mukombe wePresidents Independence Trophy mushure mekurova Highlanders 2-0 mumutambo watambirwa muNational Sports Stadium nhasi Maskati. Zvibodzwa zvabva kuna Trevor Mavhunga nechimwe chazvinwisa Peter Mudua zvapa Dimbare kukunda bhoso iyo inoteverwa nechaunga chinotyisa. Asi mutambo uyu watambwa musina chaunga senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere charura ichi cheCOVID-19. Muraridzi weDimbare Tonderai Ndiraya anoti ari kufara nematambiro aita chikwata chake.
Ndirikuzwa kufara sikuru. Vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi. Saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Ndiraya atambisa vatambi vake vese vatsva avo vakatengwa panguva iyo yave yambomiswa mutambo nehurumende. Mongorori wemitambo vafarai kambamura vafadzwa nechikwata cheDimbare icho vaona chichitamba pachivhindikiti vachiti semaonero avo Dynamos ingangotora mukombe mumakwikwi ePremier Soccer League.
Vatambi vanavo endi haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora iyo mukombe.
Asi vatambi veHighlanders varatidza kusafara nemubati wepembe zvapa kuti vaende kunomuunganira papera mutambo vachigunun'una. Mukutora mukombe uyu Dimbare yatambidzwa mari inoita iyo zviuru makumi maviri emadhora ekuAmerica 20,000. Dynamos Highlanders zvanga zvichishandisa mutambo uyu kugadzirira makundano ePremier Soccer League ayo ari kutanga musi wa8 chivabvu. Mitambo iyi ichatambirwa mumaguta akasiyana-siyana muBulawayo, Harare, Mutare nezvishavane. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku vi.